Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 7 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri nevasere 208.
Tinoona kuti iko zvino vanhu vazhinji vakukwanisa kuti vataure kubatoripi kubayira nezvekutongwa kwenyika. Riyo vanhu vakumapato ikoko especially kumunaopogesheni tiri kuona kuti vakapiwa freedom namunangagwa.
Vatsigiri vezanupf vanoti zvinhu munyika zvave nani kubva zvakabviswa vamugabe pautungamiri.
Nguva yavamugabe taibvumirwa kunoratidzira maitozara mumugwagwa muchiratidzira pasina kumbunyikidzwa pasina kuita sei. Iko zvino izvi hakusisina kodzero iyoyo. Mukapinda mugwagwa muchiratidzira munotourayiwa sezvatakaona zvichiitika muna August 1 vanhu vakapondwa tichiona.
Asi MDC Alliance inotiwo nyika yave pakaipisisa kubva pautongi hwava Mugabe. Botswana inoti ichashandisa usachigaro hwekomiti yeSADC organ on politics kuratidza nyika dzemuSADC utongi hwejekerere nekukosha kwakaita kodzero dzevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vanoita mazana maviri nevasere 208 zvichitevera kufa kweumwe munhu nezuro. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvinomwe zvine zana negumi nevatanhatu 7116. Nezuro vanhu vanoita zana nemakumi matatu nevapfumbamwe 139 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Vanhu vese ava vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana negumi 110. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi matatu nevapfumbamwe 39 vafa nechirwere ichi. Kwozouyawo Manicaland ine makumi maviri evanhu vafa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zvishanu zvine mazana matatu ane makumi manomwe nevatatu 5373. Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vabatwa necoronavirus muAfrica vanoita miriyoni imwe chete nezviuru makumi maviri ane makumi mapfumbamwe nerimwe nemazana manomwe ane makumi maviri nevana 1,291,724. Vanhu vafa nechirwere ichi muAfrica vave zviuru makumi matatu nechimwe nemakumi mashanu nevatanhatu 31,056. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru makumi matatu 1,031,453. Nezuro svondo takasvitsa gore kubva zvashaya vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vamwe vanoshora vaMugabe vachiti kunyange havo vakaita zvimwe zvinhu zvakawanda zvakanaka zvizhinji vakazokanganisa mabasa avo nekusada kushorwa, kuchorwa kwekodzero dzevanhu uye kushandisa mauto nemapurisa mukushungurudza vanhu. Vanhu vane maonero akasiyana-siyana asi vachiti nyika yasvika pakaipisisa uye kuchorwa kwekodzero dzevanhu kwanyanya. Sachi gara vye zanu PF mu North America va Regis Charumbira vanoti nyika yave nani panesha yakange iri va Mugabe vachitonga asi vachiti va Mugabe vacharangarirwa nebasa guru ravakaita munyaya dzezvedzidzo.
Musauko uripo zvikuru zvakanyanya nekuti tiri kuona sekuti hurumende ya Mugabe vanhu vanga vasina kunyanya kusununguka zvakanyaka maererano nekune freedom of speech, freedom of association and freedom of belonging. Saka tinoona sekuti iko zvino vanhu vazhinji vakukwanisa kuti vataure bato ripi kumaererano nezvekutonga kwenyika. Riyo vanhu vekumapato ikoko especially kuna opposition tiri kuona kuti vakapiwa freedom raamunangagwa yokuita zvese zvavanenge vachida pasina kunyanya kudzvanyirirwa kwaitwa vanhu nguva yavamugabe. Chirikungodika nechoko chisina kungochinja ndechekuti mutemo wenyika, bumbiro remutemo nemitemo yemunyika medu haina kuchinja, nokuti haichinji, inochinjwa neconstitution. Asi mafreedoms evanhu vanhu vakapiwa kuti vaitewo mafreedoms avo.
Muchidimbu imimi munoona sekuti nyika yava pari nani here kupfuura payakanga iri vamugabe vachitonga?
Yes. Zvakanyaro zvokuti vamugabe pavanga varipo takatine zvikwereti kunonzi kuinternational monetary fund, takatine zvikwereti kuna World Bank, takatine zvikwereti zvakawandisa. Izvi muchitarisa nyaya yemasanction vamunangagwa pavakapinda nyaya yanga iri kuyanga iri yekugadzirisa kuti tikwanise kuzvidzana nedzimwe nyika iya vanoti re-engagement ne-engagement iyayo. Yanga isipo panguva yamugabe iyo. Panguva yamugabe vamugabe vaiti Blair keep your Britain, I keep my Zimbabwe. Saka tikaona vamunangagwa vakatenderera nyika yose nekuun kuvashinda vachitaura kuti Zimbabwe is open for business, vanhu uya muinvesti muzimbabwe. Patiri kuona kuti pane zvimwe zvinhu zvataifanira kugadzirisa fanika nyaya dzemasanction. Saka yes, vanongarwa vakapinda vakagadzara zvikwereti zvese. Izvi zvinhu zvokuti kana mukatarisa vagova matanga vakazvitaura term secretary wekufinance vakataura vakati zvikwereti tatiri muishu kubhadhara zvikwereti, zvikwereti zvatinazvo outside Zimbabwe zvavashoma. Minda yedu iya yakatipa masanctions vapiwa minda yacho. Saka yes, vanongarwa vaita madevelopments akawanda. Rambai muchitarisa muchierenga mufanira kuti zvavari kuitira Zimbabwe zvichabatira nyika mangwana.
Chamunorangarira zvikuru pamusoro pavamugabe ndechipi?
Vamugabe tinovatenda, ndibaba vezimbabwe yedu. Kuti vamugabe vakaita kuti zvikoro zvivakwe mumatunhu ese muzimbabwe vese, uye kuti utamiri hwavamugabe hwavirwe kupromota izvi kuvanhu, kupromota vanhu vatema kuti vakwanise kuvawo neufumi munyika yavo yezimbabwe. Tinotenda kuti zvavakatisira nhaka yekuti nhaka iyoyo inhaka yekuti haigoni kuti ibviswe pana vamugabe, ndivo vakatipa nhaka iyoyo.
Vacharindira nhumwa dzomutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa dziri kusvika muZimbabwe mangwana. Imimi sebato reZANU PF, chii chamunoda kuona chichiitwa nenhumwa idzi? Chii chamunotarisira?
Vahwande zvinoitwa ndezvekuti kana mumusha ramukanzi vaenzi vakakumbira kuti vakuuyawo kumusha kwenyu, hativarambidze. Ndiyo heritage yedu semaZimbabwe. Kunyange tisingazivi zvavanoda kuzotaura, kunyange tichiziva tinoti uyai. Kana vakandotiudza kuti vanoda kutaura nezvenyaya dzechi, tinoti uyai tigare pasi tikurukure, nekuti takavakidzana vaenzi vedu. Saka nhumwa dzavaRamaphosa idzi nesu tinohidzana, especially ZANU PF inohidzana neANC. Saka tinotokurudzira kuti kana vachida kuuya ngavauye tigare pasi tinzwe kuti zvavanoda kuti pakurira ndezvei.
Avo vange vari sachigaro weZANU PF muNorth America vaRegis Charumbira vari parunhare kuCanada neStudio 7. Tabatavo sachigaro weMDC Alliance muNorth America vatawanda dzokora avo vanoti vamugabe vakaondonga nyika uye vakatadza kuteerera zvaitaurwa nevanhu veruzhinji vachityora kodzero dzavo, asi vadzokora vanobvumawo mashoko ekuti vamugabe vakaita zvakanaka chose munyaya dzezvedzidzo, vachiti mutungamiri aripo iko zvino vaEmerson Mnangagwa havagoni kutungamira sekuyambirwa kwakaitwa vanhu navamugabe pavakabviswa pautungamiri.
Vamugabe vakasiya nyika iri muchipatara, asi pari zvino yatova kumakuva. Saka ndokuchinja kwacho ikoko, hapana chachinja chatinoona chai chatinokwanisa kutaura, asi kutoti tatonyanya kudzika kumawere kupfuura patanga tiri. tikatarisa isu muna 2017 unemployment rate yanga iri pa 35% iko zvinezvi apa 85% muna 2017 zvakare vamugabe vachiripo inflation rate yedu iri kunzi yanga iri pa 13% iko zvinezvi apa 319% kunyango zvazvo vekunze vachitaura kuti iri pa 800% totarisawo nyaya yekuratidzira iyi nguva yamugabe taibvumirwa kunoratidzira maitozara mumugwagwa muchiratidzira pasina kumbunyikidzwa pasina kuita sei iko zvinezvi hakusisina kodzero iyoyo mukapinda mumugwagwa muchiratidzira munotourayiwa sezvatakaona zvichiitika muna August 1 vanhu vakapondwa tichiona tinoonawo zvakare vanhu vari kusungwa nekurohwa zvakaipisisa vanhu vari kufira muzvipatara munhu akataura kuti ndiri kurwara haachabvumirwa pakuenda kunorapwa saka tiri kuona kuti kodzero dzevanhu muzimbabwe hadzichatevedzerwe sekutevedzera kwadzaitomboitwa zvishoma izvozvo navamugabe chotarisawo zvakare kumadzimai takaona tiri kuona madzimai vakawanda vari kubhinywa vari kurohwa nevatinoti masoja kana mapurisa anofanira kunge achitovabatsira panguva yakapinda vamunangagwa
chamunonyatsorangarira pana vamugabe ndechipi
zvakashata zvavakaitwa vamugabe zviriko zvakawandisa ndo vakatanga kuondonga nyika hatingavaregerere ipapo panyaya idzodzo dzekudzvanyirira mapato anopikisa vaidzvanyirirawo chaizvo tichitovati isusu munhu akashata dambudziko ravapo iko zvino nderekuti vakatozotisiyira munhu akashatisisa kupfuura ivo totarisa pane zvinhu zvatingati zvakanaka hatingaregi kutaura nyaya yefundo vamugabe vakambogonawo panguva yavakagona panyaya yefundo tozotarisa mashoko avakatiudza vaakuenda vakataura ivo vakati vamunangagwa vatora nyika ava havagone zvekutungamirira vanoda zvekutungamirirwa ende taakuona kuti mashoko avamugabe avakataura iwayo ndeechokwadi mashoko avamugabe vakataurawo zvakare vachiti muchachema navamunangagwa vatora nyika ava muchandifunga saka iko zvino tiri kuona vanhu vazhinji vaakutotaura kuti vanhu nyika yange iri pari nani kunyange zvazvo tainhonga sosve nemuromo asi tainge titori pari nani navamugabe pane patava navamunangagwa
mangwana chipiri nhumwa dzavasiro Ramaphosa mutungamiri wesouth africa dziri kutarisirwa kusvika muzimbabwe kuzoita hurukuro pamusoro pezviri kunetsa nyika chii chamunoda kuona chichiitwa nenhumwa idzi
isu totarisira kuti nhumwa idzi dzisaite sezvakaita dzimwe dziya dzakambouya mwedzi wakapera ngavataure nevezanupf hazvina kuipa asi ngavabvewo voenda vonotaura nevemapato mamwe ari muzimbabwe vonoonawo muonero wakasiyana nevavanenge vapiwa nevezanupf ngavati ngavanoona vachamisa kumdc alliance votaurawo vamwe vemapato anopikisa voenda kune vanhu vakasungwa vanhu vakaita sana hopo chimono ngavaende vanoonekwa nevamwe vakabhinywa vasikana vatatu vemdc vaya nanatawanda muchehiwa kubhuruwayo vanhu iva vanofanira kuti vaonekwe vatsanangure nhunha dzavo vatsanangurire mabatirwo avakaitwa pavaibhinywa pavaipondwa pavairohwa vanhu havayatonzwisisa kuti chii chiri kuitika muzimbabwe totarisirawo kuti vachasangana nevanhu vanoita vakaita sevezctu vashandi maticha nevamwewo vanenge vakazvimirira macivic societies kuti vanyatsoona muono chaiwo unenge uchitaridza zvese zviri kuitika munyika
avo vange vari sachigaro wemdc alliance munorth america vatawanda dzokora vari parunhare kunorth jakarta muno muamerica nestudio 7 Botswana inoti iri kutora mukana weusachogara wekomiti yemakurukota eSADC organ on politics senzira yokuratidza dzimwe nyika dzemuSADC utongi hwejekerere uye kukosha kwakaita nyaya dzokuchengetedzwa kodzero dzevanhu. Shingrai Madondo anotipa nyaya iyi.
Gurukota rinona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBotswana Dr. Lemogang Kwape avo vakabata matome usachikaru weSADC Ministerial Committee of the Organ on Politics vakaudza dare reparamende ndizviro kuti vari kugamuchira basa iri nemaoko maviri nechinangwa chekudzidzisa uye kuratidza dzimwe nyika mudunhu reSADC kutongi wajekerere uye kuchengetedzwa kukodzero dzevanhu.
We take this assignment as a call to uphold
Botswana iri kutora usachigaro weSADC organ on politics, defense and security cooperation semukana wekuvandudza nekukurudzira utongi wajekerere mudunhu reSADC senzira yekuremekedza kodzero dzevanhu nekuvandudza upfumi muvanhu.
Dr. Kwape vakati nyika yavo iri kutarisira kuti ichashanda zvakanaka neZimbabwe sezvo yange iri iyo yange yakabata matomi eusachigaro uhu uye neSouth Africa inotarisirwa kutora usachigaro uhu muna Nyamavhuvhu gore rino uya.
The current composition of the Troika is Botswana as the chair, Zimbabwe is the outgoing chair.
Botswana ichashanda nenyika yeZimbabwe iyo yakatipa matomo aya pamwe chete nenyika yeSouth Africa sezvo vari ivo vari kutarisirwa kutora usachigaro uhu kana kotoro yedu yapera.
Botswana iyo ine mavhiki maviri apiwa usachigaro uhu kubva kuZimbabwe iri kutarisirwa kubuda nezvisungo zvine mutsindo nechimbi chimbi mukugadzirisa matambudziko akasiyana siyana munyika dzinoti Zimbabwe, Mozambique, Madagascar, Democratic Republic of Congo uye Lesotho. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kuAfrica vadeva mavhinga vanoti Botswana yakatarisana nebasa guru kwazvo rekugadzirisa matambudziko eZimbabwe sezvaiitwa nenyika iyi kudhara.
Mutungamiri wenyika yeBotswana Dr. Masisi vane basa guru kwazvo uye zvemukana wakanaka wekubatsira kuti kuchamhembe kweAfrica kuve nekugadzikana. Fana kuti tione vachitungamidza nyika yeZimbabwe kugadzirisa dambudziko guru ririmo rekutyorwa kwekodzero dzevanhu nemhirizhonga nekusawirirana pakati pemapoka makuru ezvematongerwo wenyika muZimbabwe. Tinovimba kuti Botswana ichamira semamiriro aya isimboita kare.
Asi mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice Vatendai Mbofana vaudza Studio 7 parunare kuti Botswana ichasangana nezvimhinga mupini zvakavanda mukuedza kwanyo kugadzirisa matambudziko ari mune dzimwe nyika dzemuSADC.
Kuti pane zvavari kuita vachituma nhume vachiita zvavari kuita asi pasina chinooneka chiri kuitika kunenge kuri kuti SADC iri kumirira kudzivirira kwatingati pachirungu kuprotekta ivo vari kutonga kwete kudzivirira vari kubhinywa.
Vambofana vati Zimbabwe ichaita zvese zvainogona mukudzivirira Botswana neSouth Africa mukugadzirisa gakawa riri munyika. Kunyange hazvo mutungamiri weSouth Africa Vasiri Ramaphosa vari kutarisirwa kutumira nhumwa dzebato ravo reAfrican National Congress kuZimbabwe, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza musangano wePolitical Actors Dialogue kuti muZimbabwe hamuna matambudziko angade kuti dzimwe nyika dzipindire kunze kwedambudziko reCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Musande meo mune nyaya pamusoro penhumwa gumi dzemutungamiri weSouth Africa Vasiro Ramaphosa dzinotariswa kusvika munyika mangwana chipiri. Zimlife.com ine nyaya pamusoro pekuurawa kwevarume vaviri vanofungidzirwa kuti ndivo vakauraya umwe musoja nemusi wemugovera. Sunday News rinoti kambani yeZupco iri kushanda pamwe chete nebazi rezvedzidzo kuti iise parutivi mabhazi achashandiswa nevarayiridzi nevadzidzi panovhurwa zvikoro svondo rinouya. MuDaily News mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vari kukurudzira sangano reSouthern African Development Community kana kuti SADC kuti ritungamire mukugadzirisa zviri kunetsa muZimbabwe, vachiti sangano iri rinofanirwa kubatsira mukuunza hurukuro munyika iyi. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi Studio 7. Tinokukwazai chose ana Jonga Kandemiri vese tinokukwazai kuAmerica ikoko ndimi munotipa news dzinonakidza. Ndiri kuno zvangu paBotswana pa tiripo tinongorarama tichingodaro daro tichingomirira kuti maboda kana avhurwa tumoendawo tumodzokera tumoona mhuri. Zvinhu zvese zviri right asi kumusha uko ndavaone zvekuita. Mbondi ngaribveyo, haisi mari manewspaper.
Hey, magadini magadini washamwari Studio 7 ndokwa saini mfaro ndini Bridget Chikata ndiri kuno Johannesburg. Kana ndichido kumbobata nenyaya iri kuitika mubato redu MDC ndichido kumbira kubvunza kuti ko isusu wavhoti kodzero yedu tinomanga repi kodzero yedu let's say zviri kuita na tokozani kupi zvekubudisa ma MP akavhoterwa ni wanhu echida kureplacea neawo isusu kodzero yedu yemavoters kune vanoziva vari kunzwa kuti mavoters vanoclaim epi kesi yavo kana tichida kusungisa zeki tinoita sei isu tsuma supporters MDC Alliance tinoita sei nokuti hatiri kutyorerwa kodzero dzedu. Saka ndandichida kukumbira kubvunza kune vese vanoziyawo kuti zvinofamba seiwo nekana malawyers kana chichi kuti tinosungisa sei zeki inoona nezvechii nezvemaelections nokuti takavhotera MDC Alliance ikahwina. Saka isusu kodzero yedu iri papi kana iri kutyorwa tinomanga repi tinoita sei procedure yechakamira sei kuti tionekwisa nyaya yedu kumatare.
Makadiko paStudio 7 apo muri seise ana Jonga anomukoma Jonga namukoma tanono kakawande muno muZimbabwe tafane namo tatambura tushaya kuti toita sei muZimbabwe muno mutibatsirei tata kupera chako chaiko zvekutosha kuti tedi kana pane dzimwe nyika dzinekwanisa kutibatsirawo. Ii hondo tatasana naye hondo refu apa ingati nzara.
Makadi vashamara Studio 7 ndinoitwa Allen Mapaka ndiri South Africa. Ndakumbirawo kuti mbosa mashokwanga wadeyawo kwe kwandai kumbira dzawo kwe kuna munanga kuti kuvanotambudzireko vana veZimbabwe vadi kungotaurira navachamisa zvakanaka vataurirana zvakanaka zvavanoita zvokukwera vachida kuputa MDC Alliance nevakupi zvana mwanzo handizvo zvinovaka nyika izvo kutsvaka kuti nyika isagadzikana ngavakwanise kutaurira navo nevamwe vanongova vanhu vamwe ingawo tunga vanhu vanezvipa kutosa kuchanya kushata chiko zvoda kubata vanhu vanhu vari kuurawa vanhu vari kusungwa vasina kana mhosva nekuda kwokuti wasapotirei MDC ngavataurirane semunhu mukuru. Munhu mukuru asaita sekuti mwana ana zvinyengegwa nedzimwe ndumure dzirisiri kwake vana mugwadi vanotaura zvina basa. Munhu mukuru takamutendera achinda pachigaro pachibva mugabe tikasununguka wekati kudava vachatataurira nevanhu zvakanaka asi autotanga zvokuurwa vanhu kusunga vanhu zvinogwadza zviri kuitika izvo. Tichiteya mashoko angu amahwe purezidendi wekukoto purezidendi wevanhu chamimuchindisatenda.
Halo paStudio 7 ndinoda kumbotaurawo zvangu ndivakomana veZanu PF. Vanoti tinokona kutungamirira munyika hamuna dambudziko. Manga musina dambudziko ingadai meishanda mari dzakawanda muhlobo nemuhlobo. Uramba hake munangagwa kuti munyika hamuna dambudziko. Munyika mune dambudziko rakakura maningi. Mune dambudziko rakakura maningi. Unoshandisa mari dzobva dzombozwidzi hadzichadiwi dzobva dzozodiwa. Hazvirevi uye hamuna vanhu vangauya koita mabhizinesi mukuchinja chinja mutengo zviro mangwana zvachicha zvadai mangwana zvachicha zvadai. Vanhu vasatambudzika zvavo ngenyaya inoreketwa yemapurazi. Kubata vanhu kumeso. Hakuna Zanu PF inotora minda kudzorera kuvarungu. Nyepa nyepa sitozotenda zvaitika. Havazvireketa zvinezvika vanomirira 2023 vanomirira 2023 vozokambena ndizvo. Hakuna Zanu PF. Nozwana tendai biti vamwe itotambudzika kwai Zanu PF yodo kupa vanhu varungu kudzorera vanhu munda. Kunyepa kunyepa zvodai bada kureketa kuti Zanu PF inonyepa zvisingaiti kubatisa vanhu kumeso kudai. Ona
kwarisa vanhu mumeso inombo vhiringa vhiringa kazvine zvoti vanhu veichiti zano yadai zano yadai toenda muma election parapa munozozvizwa bai zvendinoreketa zvinei hakuna murungu unombopuwazve munda munodzorerwa munda muno takazviona isusu pane vamwe vakapinda padzimba dzevarungu maona manji unono tinavo vanhu vakapiti vakaenda kovhuta dzimba dzevarungu vogara teitozwa kuti ha murungu azouya murungu azouya vanhu kunyepa vanonga vainyepa nyepa nyepa
dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Tenderana nemwisawira zvatari kuona mazuva ano mutoro mukuru chaizvo Leonard Karikoga zvakata nekambo kake upenyu mutoro vatereri tichakunzirai chikamu chezviri kuitika muAmerica mangwana sezvo nguva yedu yapera tombotarisazve zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vanoita mazana maviri nevasere 208 Botswana inoti ichashandisa usachigaro wekomiti yeSADC organ on politics kuratidza nyika dzemuSADC utongi hwejekerere nekukosha kwakaita kodzero dzevanhu tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka
soku isi